Muchikamu chechipiri au jazira ya ndira mberi nekufumura kucheneswa kwemari yakasviba neuori mukutengeswa kwegoridhe ichitarisa kunyanya zvinonzi zviri kuitwa neimwe shoroma munyika vasimon rudland varudland muridzi wekambani yegold leaf tobacco inotengesa fodya kusouth africa muna 2022 South African Revenue Service yakamupomera mhosva yekutengesa fodya zvepamukoto. Magwaro ari kuburitswa neAl Jazeera anonzi anoratidza kuti Rudland anokweretesa imwe mari kuhurumende yeZimbabwe. Hurumende yeZimbabwe inonzi inozopa Rudland mukana wekuchenesa mari dzake dzakasviba muZimbabwe kuburikidza neFidelity Printers nebhanga guru renyika. Imwe shoroma inonziwo inoita zvekuchenesa mari nekuba goridhe vaEwan Macmillan vanoti vaRudland ndivo vakabata upfumi hweZimbabwe yose. VaRudland vanonzi vaishanda nemushakabvu Sibisiso Moyo vaive gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya vanonzi vane ukama nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Mumwe abuda achizviti ndiye anoburitsa nekupinza mari munyika pamwe negoridhe mushandi weCivil Aviation Authority anoona nezvekuchengetedzwa kwenhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport vaClopers Chidodo. Vari kupinza nekuburitsa mari muZimbabwe ava vanonzi vari kushanda nemakoronyera makuru pasi rose. Asi chiri kurwadza vakawanda munyika kusanganisira nhengo dzeparamende inyaya yekuti hurumende haina zvayati yataura pamusoro penyaya iyi kunze kwekuvhundusira vatapi venhau. Vatendai Ruben Mbofana ndemumwe asiri kupara nezviri kuitwa nehurumende.
Zvinoshamisa zvendezvekuti hatinzwi kuti kubva pakabuda dhokumentari iyoyo hapana kana izwi shoko ratakabva kana kune mukuru wenyika. Ndekuti mhosva hombe inyaya hombe sesa ine chekuita neuraramu hwevanhu veZimbabwe, ndokuti hatingarasikirwi nezvicherwa zvedu neupfumi hwedu neukopokopo hwakadai.
Vaenderera mberi vachiti
mukuru wenyika kana makurukota ake vangave vemutemo, vangave vekutengeserana nedzimwe nyika, vangave vemining vezvicherwa, vangave vemapurisa vehome affairs, hapana kana umwe wake abotaura kuboti bufu nenyaya iyi. Chatiri kunzwa kuvhundutsa
mumiriri weHarare North muNational Assembly vaAlan Markham vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi iri kuvashusha uye vakatoikwidza kuparamende asi havana mhinduro inobvutsa yavakawana.
Ndati hurumende seyaramba yakanyarara chete iri kumiririi inobvuma here kuti ndizvozvo kana zvisiri izvozvo? Kana zvisiri izvozvo sei asi kuendesa nyaya kukoti? Kana pane chinhu chiri kunetsa muReserve Bank kana kuMinistry of zvibude tioni, because isusu taneta manje gold yese iri kuenda, madhiamonds yese akaenda, isusu taramba takagara tiri kutarisa.
Vamakamu vati mutauri weparamende akavaudza kuti gurukota rehurumende rine chekuita nenyaya iyi richatura mashoko kuparamende pamusoro penyaya iyi asi havana chivimbo chekuti izvi zvichaitika. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna sachigaro wekomiti inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yepublic accounts committee sezvo sachigaro wekomiti vaBrian Duwe vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi imwe nhengo yekomiti iyi vaEdwin Mushoriwa vaudza Studio 7 kuti nyaya yakabuda paAl Jazeera inotyisa.
Isusu sePublic Accounts Committee tinosungirwa kuti tiite follow mari kuti tizoti mari dziri kumbofamba sei. Tinoda kuti tinyatsoona because gold ndo imwe mari yedu yenyika, saka tofanira kuti tiongorore kuti zvakambofamba sei uye zviri kuita sei kuti zvidi zvisvike pakuti tisvike pakuti tinonyadziswa senyika kudai kunzi gold redu ndorakuenda kunovaka dzimwe nyika nemasiti dzafanana naDubai.
Asi vamwe vakaita savamasimba mavaza veZanu PF vati hapana zvine musoro zviri kutaurwa neAl Jazeera.
Zimbabwe haisati yambosaina treaty kubva 1980 kusvika nhasi, saka kana dai Al Jazeera yakaita basa rayo nemazvo vaiziva kuti vaubit angel vatanga nekungonyeba. Saka zvavari kutaura hazvingapiwe udzamu nekuti ndio vataura, nekuti vatotanga nenhema. Saka hatingatarisire nhema nechokwadi kubuda kubva pachidubu chimwe chete. Hurumende yeZimbabwe inotengesa goridhe rayo kwainoda, haikwanise kuzvibira goridhe yayo tikenekusina goridhe.
Muzvare Rushwaya vakaudza Studio 7 kuti vachazotaura kana nyaya iyi yapera uye vamwe vakaita savaRudland nevamwe vanonzi vakabatwa nemambure nenyaya iyi vari kuramba kuti vari kuita zveuori. RBZ yakati chaferefeta nyaya idzi asi makurukota ehurumende nehofisi yavamunangagwa vari kuramba kutaurawo nevatori venhau nezvenyaya iyi. Zvichakadai, pane vamwe vari kunyora pamadandemutande kuti vave kutotsvagwa nemapurisa mushure mokunyora kana kutaura nezvenyaya iyi pamadandemutande. Asi mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana ongororo yavari kuziva iri kuitwa nemapurisa. Varambawo kutaura zvakawanda vachiti titaure nemunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana avo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Mune imwewo nyaya, mabharani weparamende vaKenneth Chokuda vamiswa pamberi pedare ramagistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita uori apo vakapa matenda ekutenga makombiyuta kumakambani aive nemitengo yepamusorosoro. VaChokuda vabhadhariswa zana rezviuru zvemaRTGS semari yechibatiso. Mutauri weZimbabwe Anti-Corruption Commission iyo yasungisa vaChokuda amaitandiwe Mulovane vaudza Studio 7 kuti vaChokuda vachadzoka kudare musi wa 31 Chivabvu apo pachaendera mberi nyaya yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.